parizvi nezvisiri platform for the development trust tiri kushandawo zvakasimbarara nevari kutungamirira project inonzi Go Fund Cyclone Idai.
Project iyi yakatarisana nei?
Iyi project iyi ndeitool yemari iri kubva from Well-Wishers and it's a fund inenge ichitarisira kubatsira reconstruction process. Reconstruction process ivari kunyanya kubata zvakanyanya madambudziko akaitika muzvikoro, tichitarisa mabuilding futi tine infrastructure yemuzvikoro yakabva, tine zvikoro zvakabva marata kana kubva midhuri, uyezve tine vana vechikoro vasingakwanisi kunodzidza nekuti vabereki vavo vakaafrictwa necyclone Idai, kana kuti havacha kunyanya vaya vanenge vachifanira kunge vachinyora bvunzo dzeO level kana bvunzo dzeadvanced level maform 6. Vanhu vazhinji vaya vanhu vatodisplaced vasiri kunzvimbo vanga vagara vachishanda.
Inofamba sei project iyi?
Mashandira enda project iyi ndiyekuti vanenge vachiidentify, saka zvese platform for development basa redu nderekuchiona kuti zvikoro zvipi zvakaafektwa, kana kuti vana vapi vatinenge richitainonzi profiling, tichitarisa tinoenda kwavari tionesa kubvunzurudza nyorondo yezvavakasangana nazvo kana vabereki vavo, toona kuti vane kodzero dzakadii. Saka zvese platform for the development tinenge tirisi vanenge vachizoapprova kana kuita recommend kuti uyu anokodzera kubatsirwa semwana wechikoro nenyaya yenhoroondo yake yakadai, kana ichi chikoro ichi chinobvisirwa kubatsirwa nekuti izvi zvakaitika zvechokwadi.
Pane vamunoshanda navo here muhurumende kana kuti mamwe masangano akazvimiririra?
Project iyi inoshanda ichiremekedza utungamiriri hwenharaunda, sekuti muchipinge inenge ichishanda ichibva paperapera pamukuru wecivil protection unit vanenge vari DA, ndo zvavanenge zvevari kuchimanimani.